Vagari avanoti kunyange hazvo vakawana minda yema A1 pasi pechirongwa chekupa vatema minda havana kuwana goro rinovakwanira nekuda kwemvura yakanyanya kunaya ikanyudza zvirimwa zvakawanda. Dzimwe mhuri mudunhu iri dzinoti dzave kurarama nekutengesa mafuta ekubikisa avanotenga akawanda kukambani yeStewbase muchinhoi pamwe nematemba avanotenga kukariba. Amai Sarudzaika Chenzva mumwe weavo vari kurarama nekutengesa mafuta ekubikisa. Amai Chenzva vanoti vanopima mafuta zvichienderana nemari inenge yawana munhu. Vanoti kana munhu asina mari anogona kuva pachibage.
Ini ndinotenga ndinonotora mafuta kuStewbase ndiya chichinjasa nechibage. Saka ndinotowana mari, saka mari yangu pandakaireza ndakatanga futi kuenda kuHarare ndokunotora matemba. Saka pandakukwanisa kutengesa matemba nekuti muri wenguva ino yaho chabatiki ndotengesa matemba nemafuta.
Mumwe mudzimai anogara muvillage 1 kusadhoma kwakare, amai Judith Madamombe, ava vane vana vashanu, vanoti vari kurarama nekurima muriwo. Amai Madamombe vanoti vari kukwanisa kupinza vana chikoro nekuwana zvekudya.
Ndinongowanawo chikamu chishoma zvokuti ndinga chane ndichingokunda kuti ndiwane mari dzevana dzechikoro dzemaschool fees wo ndokuti titengewo chi mauniform yevana vechikoro nokuti zviri kumundawo zvezvivavarawo kuti muone kuti vana vadye, muone futi kuzodzokera futi kumunda wogore rinouya. Saka ipapo panee ndichitengesawo muriwo tichihodha tichitengesa nechivavaro ndiwane mari yechikoro nekutengera vana mauniform nemabhuku.
Amai Dorcas Ruzani ava vanogara mudunhu iri vanotiwo vari kuwana mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro mushure mekutengesa mbudzi yavakatenga nemari yekutengesa muriwo.
Nokuti ndairima muriwo ndichichinjanisa nechibage, chibage chiyeche chawanda ndopandakatenga mbudzi yangu. Saka sofa mbudzi dzangu dzatowanda. Saka mbudzi idzo dzakutokwanisa kuti mwana wangu sofa iyi sezvozvi last term iyo ino ndakatotengesa imwe mbudzi ndikatobhadharira mwana wangu mari yechikoro.
Amai Ruzani vanoti vanowana mari inosvika $20 pasvondo.
Nokuti ndairima muriwo ndichichinjanisa nechibage, chibage chiyeche chawanda ndopandakatenga mbudzi yangu. Saka sofa mbudzi dzangu dzatowanda. Saka mbudzi idzo dzakutokwanisa kuti mwana wangu sofa iyi sezvozvi last term iyo ino ndakatotengesa imwe mbudzi ndikatobhadharira mwana wangu mari yechikoro.
Gogo Chenai Murota vanoti vakadzokera pabasa ravo rekusona nhumbi kuitira kuti vakwanise kuwana mari yekurarama pamwe nevazukuru vavo vaviri. Gogo Murota vari kuchengeta vazukuru vavo, vana vemwana wavo akafa makore mashanu apfuura.
Ini ndinosona ndozvimwe zvinondiraramisa. Ndinosona mapitikoti maeprone ndichingotsanzirawo kutenga machira. Sofa handisati ndaisevenzesa chinhu ndongobatsira kupinza vana chikoro. Ndina vazukuru vomwanasikana vari pamwanakomana, zvino ndotika vakashotavo nokutenga sipo chichi handisati ndamboreza mari yekuti ndabhenga.
Imwe shirikadzi amai Mizari Shokora ava vane vana vatanhatu vanoti hapana chavari kuwana muminda, izvo zvinozopa kuti vaite pfungwa dzekutenga zvinhu vachizotengesera muvagari vemunharaunda yavanogara.
Kurarama nekurima, asi kurima kuri kuoma nekuti hatisi kuwana zvakakwana zvokuti tinokwanisa kunge tichirima kwacho. Kurima kwacho kwatikushaya zvokuti tibatsirike. Mari yekuti tikwanise kuuya nemafetilizer, dhagari yedu iri rakuda mafetilizer. Tinorarama nekungovarimawo muriwo.
Vagari vedunhu iri vanoti kunyange zvavo vakapiwa minda, veruzhinji vavo vanoti vave kurarama nekuita vamwe mabasa asinei nezvekurima sezvo upenyu huri kuvaomera zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Atsa Chigoriwa.